A very good evening to Zimbabweans and all those listening to us now from Studio 7, The Voice of America. Today is Wednesday, December 4th, 2019, and this is Live Talk. My name is Jonga Kandemiri.
And I'm Tungamili Nkomo.
Would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight, we are talking about the festive season and how Zimbabweans in the diaspora are helping friends and family members back home.
Prices of most basic commodities in Zimbabwe are now beyond the reach of many ordinary people. While most farmers are crying foul over sharp price increases of inputs and fuel, especially diesel.
For years, Zimbabweans in the diaspora have been helping prop the economy through remittances.
During holidays, many also go back home to be with their families and friends. So, today we want to hear from you, wherever you are. Are you going home?
Yes, that's the question, Ntunga. What are you doing to help those back home? If you are not going back home to have a decent Christmas, they need something from those family members and friends in the diaspora. Or are you sending money, groceries, or you are visiting like what Ntunga is going to do?
Indeed, Jonga Kunjalo, siya lamukela emsakazweni we Studio 7 kuhlelo lwe Diaspora Forum. Lingaba litshona njani emakhaya. Uhlelo esingalo lamhlanje siqoqela sendaba. Lutaba lokuthi sesifikile phela isikhathi sekhefu lekhisimusi le new year iyalandela maduze nje. Umbuzo esibuza kini ikakhulu abakudiaspora kathezi kulolu hlelo ikuthi lonyaka liza kwenelisa yini ukubuyela ekhaya emidenini liyebona izihlobo labangane. Mbona sokusela amaviki amathathu kuphela lensukwana ezithile ukubana kube likhisimusi. Umumo siyakwazi ukubana kawumanga kuhle abantu abaningi esenke ngakhuluma labo, hhayi bayakhala bathi ha ngomumo osekhaya okwamanje kasibona ukubana sizafika, kodwa sengikhulume labo bayathembisa ukuthumela amachangana ikakhulu abase-South Africa. Amachangana bheki bathi hhayi bazathumela mpela orayisi, impuphu labo bani bani, imuli ukuze zikhona ukudla ikhisimusi edecent ebonakalayo layo lonyaka, ngoba umumo mubi, indlala ibhahile. Ngokutsho kwenhlanganiso eziphathisa abantu ngokudla ezigoqela i-WFP, abantu abafika 7.7 million eZimbabwe bayalamba sikhuluma nje badinga ukuphathiswa ngokudla, nearly 8 million ongangokuthi more than population yabantu beZimbabwe kuyalanjwa bakithi. Ngakho sifuna ukuzwa kini lamhlanje abakudiaspora, ekubana njengoba ibhahile kangaka indlala liza kwenelisa yini ukubuyela ekhaya liyezibonela lana ukuthi kunjani, kumbe elizabathumela izimali lokudla abasekhaya izihlobo labangane phela labo bakhona ukuba lekhisimusi enhle. Yilo udaba esingalo lamhlanje, Jonga.
Ngongu vadiwa vateriri nevatariri. Vanoda kupinda muchirongwa, titumirei pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Makango tumira namba dzenyu ipapo, tokufonerai kuti munge muchipinda muchirongwa. And also remember, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 919 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voindebele.com. Nasi tikutaura nenyaya ye zororo rekhisimusi ratarisana nenyika. Ndofunga kwasara masvondo matatu. kuti nyika inge ichipinda muzoro rekisimusi. Asi tinoziva kuti kubva panango pera November kusvika iyo zuva rekisimusi, vakawanda vari kunze kwenyika zvikuru vari muSouth Africa vanenge vatotanga kutumira zvinhu kuenda kumusha, zvingava mbatya dzekupfeka, chikafu nezvimwe zvakadaro. Gore rino tiri kunzwa kuti zvinhu zvine zvakati omei zvakanyanya muZimbabwe nenyaya dzemitengo. MuZimbabwe mitengo yezvinhu zvakawanda iri kunzi iri kukwira zvokuti vakawanda havachakwanisa kunge vachitenga zvinhu izvozvo. Varimi vatiri kutaurawo navo vari kutaura kuti mbeu nefotereza hazvisi kutengeka. Vamwe vari kuti dai zvainge zvichibvira vachizvitorawo kunze kwenyika zvichipinda munyika zvakareruka. Tinoziva kuti veZimbabwe vana vari kunze kwenyika magara maamuchisimudzawo upfumi kuburikidza nemari yamunotumira kumusha yatingati maremitens. Zvinoita kuti mhuri dzinge dzichirarama kumusha wekufamily support. Asi vakawanda vari kuchemawo kuti hongu tinogonanga tichitumirwa mari nevana nehama vari kunze kwenyika. Asi mitengo yechinhu mangwana unomuka ichinzi chakwira. Takaona kupera kwesvondo ntunga chingwa chichinzi chakwira kubva $14.75 kuenda $18. Yes, saka unenge uine mari muhomu wakangorara nayo chete mangwana inenge yasiyiwa
nezvazvo.
Saka vazhinji vari kuda kunzwa kuti imimiwo muri kunze kwenyika zvii zvamuri kuita, muri kuendawo here kumusha? Vamwe vanotaura kuti aivaini handisi kutumira mari, ndoita zvokuenda ini. Vamwe vachiti aiva tatotanga kutumira mari kuti vanhu vari kumusha vange vachibatsirika. Vamwe vachiti atangawo kutumira magrocery nanamalaicha nemachanganbeg. Ndozvatoda kuti tinzwe tichikurukura nezvazvo nhasi muchirongwa. Tifonerei muri kwese kwese kwamuri. Regai tinzwe kuti tine vatana here parunhare ntunga.
Ndipfunge ndofunga mfeso wedu achiri kutsvaga uya mhena kuti havasi kubatika. Asi inyaya yenzara jonga sangano reWFP rekuti nemamwe masangano anobatsira vanhu nechikafu hazi 7.7 million people vakatarisana nenzara.
Ndiyo yatingati 50% yepopulation yehwandu yevanhu vevana veZimbabwe. Regai tinzwe ntunga tine munhu parunhare. Alo? Hello.
Hello, Kazwai.
Magadi baba.
Tripo magadi zenyu.
Ai vandiri mupenyu. Ndiana vatiri kutaura navavo.
Muri kutaura navo chigocha Elfas
Chigocha. Mukoma Elfas Chigocha, muri kupi mukoma?
Ndiri muLimpopo mudhorobha rinonzi Mukopane mumusha unonzi Mushati.
MuSouth Africa.
MuSouth Africa.
Tipeiwo pfungwa dzenyu pamusoro penyaya yatiri kukurukurai.
Alright, inini se maonera ndiri kuita ndekuti ndakatoona zviri nani kuti hama dziri kumusha vanenge vavhara zvikoro vaya vaya tovatumira matickets vouya kuno kuosvika kuchiwo holiday nekuti iwo ukabva panapo kuti ndiri kuenda kumusha ndikundoona hama unosvika kushungurudzika zvaunongoona chete unobva nyatsoona kuti no hanyika dzokera kumasure sure sure kuti holiday haizombonakiki. Zvinotinge zviri nani vachidii vachiuya kunoku muchienda kumamoro muchidaro daro kana holiday dzapero wodzokera kumasure ndozvationa zviri nani.
Ya muri kutaura mukoma Elfas ndoiye inonzi hanzi mwana wehuku anodya aripo. Vamune muinawewo ndovanenge vachinakidzwa ko vamwe vasarawo kumba veukamawo nokuti hamusi vakwanisa vese kuvauyisa kuSouth Africa.
Aiwa vanimina vato kuno wese umwe akasvika kunoku manje manje nenyaya yekuti madoctors akastrike anorarama nemapirizi 6 emapirizi emapirizi akatobva kuna India kundoitwa
nesaka
kusamira zvakanaka yemuzvipatara takatoona kuti zviri nani kuti auye kunoko. Saka vazukuruwo futi vanenge vakatarisa kuti ndodyawo maholiday kuna sekuru ndopaunodii ndopaunoona mukana wokuuya kunoko. Saka kuti uzoti no kuna natete kuna namai guru mudzimai womukoma kuna
natsano hanzvadzi dzaadzimai varamu vanenge navaadzimai.
Right, ngatichendei pandikiri pafood security. Pafood security apa chinhu chakakanganisika chaizvo munguva yekudzanzi ndikire land redistribution zvimwe zviri fast track redistribution chirongwa chi hachina kuitwa zvakanaka ende kitenge chisemurongwa ba henge iri nzira yekuwa na vote because tika tili tukwanzu kwenda kuma vote. Sana waruma waka zutu wala kupawa nulendi. Iwa wato gowana mafamu. Tukuzi wa hizinezi kutunga mkono unesipitinye mafamu. Atika, farming is a business. Aunga goni kutunga hende kutorima kufamu iko kuku. Uko kufiska kwa kufurika ndi waka bata makindi waru kutoroku. Chaosu kachini kwa hindi maruku tole maharaku. Sana mafamu hacha senze. Uyo waka toro mangani, uyo waka toro mangani, uyo waka toro mangani. Sana mafamu zaka anaka. Ana infrastructure kata sema dengu. Nye zini zoku niri zira. Ana toro wane wane wane. Iwo washu watuku cha uranezu hako. Saka hapana production inga itike nenda wakubira kama kare kare. Kujia kwa hizo tengeseru kwa zimonyika. Wana Malawi, wana Zambia, kutaru naro kusata yese ya. Kwa hiba kuma commercial farmers. Ndiyo ma commercial farmers acha kapa atuwa. Ndiyo pa toro wane wane. Anditi watuwa shandisa. Ndiyo saka situation ya kata hivu. Wongu mbura inakunaye. Asi kama mafamu zimomo mune maimu infrastructure kata sema sema dembu. Dozu zaigo na kuraramisa nyika. Izi marazi ya taibu ita sokubatiri kwa nabibu. Taigo na kubatiri kwa hidu. Toi tazimwe. Tofadira pamberi. Saka kutuzuzimaka. Zika kunikunaka nendawa. Lendi raka batu kwa na waru mwasuko. Shasita nendawa. Eku wano. Ache uwezi waka joko na mdore fiska suku. Anjitika. Saka. Food security chango gara hidu problemu. Tishungona marichungo pomera chi global warming kutimpura sikuna zaka naka this and that, this and that. Barichungo zero chiri papapo. Marinika ya ine mariaka naka chesezo ya kutinga gondogu ita madenzi. Zoyesa zaka uya tichizuziwa. Zilwa ya chaka ita nde ipi.
Mkoma chugocha.
Asi zaka uya tichizuziwa.
Mkoma chugocha. Mwono kuona kukulu mafute irende vele.
Ogunga enzi, ogunga enzi, rapo
vere. Kuluma baba, kuluma, bachele, bachele.
Uya tumeza ina machanga na chigocha.
Nifunde wabuna wayo, ema chaiskova, uya na wafunde nuveza, nuveza sekundari.
Hawu yebo kuhle kakhulu isonje ngoba soku ngoDisemba uyathumeza ina ma groceries kumbuya hamba ekhaya.
Akuya yini vele makutokuta kuti abantu abana bavele bazimisele kakhulu usupportejo yazi kuti intoto yombuso sekhaya ngazingombuso leyo yini ngani ngoba nakubona mina vele loba kuthiwa nemani ama results lawo ama elections lawo ama results angu 3 manje sizalandela iphi uthubona ukuthi into ekhona ariko from the beginning into lezi ziyalo ukuhlangana ngani ngoba there's no confidence into the government why because the majority bayabona ukuthi into le yarikwa le isaqhilwa la. Injabulo lana yenzakala lapha kukhisha umdala lapha. Kwakuyinjabulo ukuthi ora njoso kuyifuza ukuphuma umdala. Ama elections lawo lapha yenza lapha sabakhipha. So ke kwaguquka ngani ngoba yantshontshwa into lana. Uthathi mana abanayo uro wayephuze nebhemeni I don't know. Right. So kubi mntaka mama. Ukuthi mina ngizibone mina ngisithi ngiyekhaya mina ngiyothengisa umkhasi $17 so isokuthi ayi akuyeni. Mina ngithatha abazukulu bami abanama passport laba abanganama passport hard luck abanaba bakhona lapha bayasebenza nabo bathatha ezinye izihlobo obunye nayo uthatha ezinye izihlobo abantu sizothini sizokudla impilo lapha eSouth Africa la kuze kulunge kwelinye ilanga but I don't know when ngoba into ekhona ukuthi eziphethwe ngabantu ukuthi abana direction into abayifuna nje kuphela ukuthi bathathe imali kufiscal laphana zibe ngezabo. Nansi imali yaphuma eChina laphana eChina yakhipha ama-millions athile bona baqamba aphansi. I-America yakhipha ama-over 3 something million mase bekhuluma umthuli nobila baqambe phansi. Enye leya ngaphi bayathatha benikana benikana. Izinduna nenkosi bahamba ngama-4x4 but ama-doctors bahamba ngem-12. Ngani ngoba izindlula neyinkosi lezi ukuthi bazithenge ama-40 lawadulayo lawa ngikwenzela ukuthi bancindezele uzulu osemakhaya ukuthi esigabeni sami mina akunamuntu ozavotela ebadlele ngasizanu PF yinto esibambile emakhaya that's why ubona ukuthi khona i-MDC ibuthe emadolobheni lapho mina nduna nenkosi izanu PF ibambe ngale makhaya lapho kunozulu omningi yiko lapho into khona ihamba kabi kwaya phansi. Yake ngizwe nje ubabuchuma lapha ekhuluma ukuthi sakwaba unit ya code kwaba unit ya code. That was a first thing. Ngani ngobodwa bengoba sebebanjiwe sebebafasise sebebakama emajele. Abantu bebulawa in thousands every day. Ukhosela nje kuphela ukuthi kona iZapu PF iZapu ingene kuzanupiyefu uko ngabona ukuthi abantu bayafa kwaba indaba yokuthi no wenza ukuthi abantu bengafi wazenze ngathi ubambane nabo
siyathuma
bona babele kube sikhona isibambene hayi sabambana the thing
siyabonga mnumzana Chigocha kahle start abanye abalaleli kodwa hayi siyabonga ungena kuhlelo
Mbonge kakhulu hello
hello
ndiyanabo
Ndoz Wilbert Mukori
Lwa Mukori makadiko
Tripe makadiko varume
Dai vatirwa penyu
No nyaenda chinotara naende ndi remittance
Yeah.
I think as a nation, we've got to realize kuti the issue of remittance, although I applaud every Zimbabwean who has helped their relatives or family back in Zimbabwe, the reality is it was only supposed to be a short-term measure. It did not solve the problem. We have been sending, some people estimated as much as $2 to $3 billion US dollars back to Zimbabwe for the last 20 years, a year, for the last 20 years. And yet the economy has continued to go, to get worse and worse and worse. And now we are facing a situation where people are dying. Barume. Manuariku famo muspatara. Amna ma doctor, amna ma nurse, amna mshonga, amna equipment. Nothing there. That is where we should be looking at. Yes, remittance is there's nothing wrong with it, but it's only meant to be a short gap measure. And I think they fail to appreciate that. And I think Zimbabweans should really wake up to that reality now. You cannot continue to think the nation will be sustained by remittance.
Mm.
No. We've got to solve the problems. And
yeah.
The problem has been bad governance. President Mnangagwa, when he got into power 2 years ago, he promised he was going to have zero tolerance to corruption.
To corruption, yeah.
How many of those corrupt people who have been looting the diamonds have been arrested? How many dollars is he recovered of that of the looted wealth from the diamonds?
Mm.
Zero. He has not arrested one person. Last year, those elections, we can bury our heads in the sand and pretend they were free, fair, and credible. They were not. Every other organization, including the Commonwealth, that observed the elections, they say those elections were a farce.
Mm-hmm.
And as long as we have got a pariah state in which it's ruled by corrupt, incompetent, and vote-rigging thugs, Zimbabwe is not going to get out of this mess.
Right.
And we can send all we are earning, those of us who are outside the country, we can send all our salary back to Zimbabwe. The situation will not get any better.
Mm-hmm.
It will only continue to get worse and worse.
Then should I go with some...
Because right now, Panjong to Mizira, Mkomoko, ne immediate relatives. They've got to send Ryan Rose.
Dura na ita kuvunza wamkori kuti
kutumzira Ryan Rose Mario pa Christmas pana.
Na ita kuvunza wamkori kuti zvino muri kuti damudzwe rinofanira kugadziriswa. Ringa gadziriswa nemuto upi nekuti vari kunze kwenyika tinongomanikidzirwa kutoramba uchicheuka hama dzako dziri kumusha.
But isusu vari kunze kwenyika, how many of us have said that we must correct the problem of bad governance?
Mm.
How many of us last year, for instance, stood up and said, no, those elections were not right?
Mm.
We all buried our heads in the sand and pretended they were free, fair, and credible.
Mm.
And yet we know. I mean, if you live in UK, USA, Canada, Australia, and you still do not understand the bare essentials of what constitutes a free, fair, and credible election, God damn it. You know, Varume, I think I did that. That is that I was free, fair, and credible elections.
Hello? Yes.
Aiwa, tikudaro.
Aiwa, maita basa zvikuru vamukori tiramba tikubatai.
Thank you, thank you.
Thank you so much. That's one of our regular callers, Mr. Wilbert Mukori. I think we are now joined by our guests. Oh, there's Dennis Juru. Mr. Dennis Juru, one of our guests, is the president of International Cross-Border Traders Association and is based in Johannesburg, South Africa. Wa Juru, toku gamuchira muchirongwa. Aiwa, kunotirwa penyu, utina mukoma ntungamiri nkomo zvakare vari pano pachirongwa.
Baba nkomo, ndakuona.
Gunja ni Juru.
Christmas
box thing I have to tell.
Listen, is a good to mail. When you are hung by in a car and Jim of Umumo Unjeso.
I mean, I am hung up falling born with his business and him got my border, Zongin down. So, it's funding coming to the band.
Also, Tangi Lama Crossari is Ogu Hambala or Pateli Muli.
I mean, I think I too made up.
Okay, so now about to say even pagati komnyaka ngenyanga uthumeza ukudla okunganani kumbe le mali enganani. We have lost Juru there. Inombolo zankona mafoni besizama ukumfonela lapha Elia lomunye owesibili esizama ukuba laye futhi ose South Africa kodwa incingo zakhona ungani ziyahlupha kodwa abasanda sixhuma singumsakazo we Studio 7 njalo sikuhlelo lwe Diaspora Forum. Lamhlanje sikhangela ikhefu lekhisimusi ikakhulu sikhuluma lana abakudiaspora kubana liyabaphathisa yini abasekhaya liyahamba yini ekhaya kumbe lizabathengela ukudla liphathise lezi mali ngoba umumo mubi kakhulu. It's 21 minutes past 8 o'clock.
Ndungarikati mbozga zvikutaurwa nevatereri nevatariri vari paShona Facebook page. Hanzi namkoma Lawrence Manyise, namba dzangu idzondifonerei, tichakufonerai mukoma Lawrence. Then Munyaradzi Kabaira. Hanzi evening VOA watching from Zambia. Tinotenda muchitoona muri kuZambia ikoko. Mukoma Mutupira Munashe, hanzi maswera sei muri yeZimbabwe. Tiri kukubatai zvakanaka from Johannesburg Tembisa. Kuti mkoma Tolerance Chivondo, anzi seeing you for the first time, thanks timu rangu, rambaye makashinga, tinotenda shukuru mkoma Tolerance. Talent Mchemwa, anzi ndakubatayu now, ndiriko kuzimu shangu, ndakashukora shangu, ndichikuterera vakomana, chasara, vurai channel ya TV. Aiwa, tinotenda ne kuruziro yoyo, iwi pfungwa ya kanaka ntunga ya kuta, anzi tinge chivurao channel ya TV, mikana ya kabvuma, munona taita. Then pana mkoma Love Mosi Wanda. Wanyora nesi ndebele. Andidi kuzunya tse kunyanyo ichikora sterekisi ndebele. Ndichati mwangu ntunga ewe renge. Tatenda John Chatora. Maskwera seye wataskwera rakanaka. Then Brian Chuawi Chuariro. Anzimani rakanaka. Ndiruku nzwai loud and clear and dream South Africa. Kumpumalanga Bethel Town. Tinotenda shukuru. Watereri wose. Wapinda mchilongwa tininge tane mwemtereri parunare. Alo.
Hello.
Ndiani avo?
Ini ndino Sekuru Maisha.
Sekuru Maisha.
Maisha.
Mo Maisha, Sekuru Maisha.
Ndiriku Harare kuno.
Maita basa Sekuru Maisha mapinda muchirongwa chedu.
Nyaya yake dongo zvimbizira mbonzo anoita ari kunze kunyika vachiti havasi kukwanisa kuya kuno kunyika kuno kuti zvinhu zvakaoma kudaro saizvozvo. Saka nyaya yange ndokubata panapa ndeyekuti ndimbobata azonga.
Yes, baba.
Ndandichierenga Mateo chapter 24. Verse 38-39. Regai ndimandataura zvairi kuita manje. Zvikanzi naJesu zvanga zvakaita panguva yaNoa.
Teverengai tiri kuteerera.
Zvikanzi vakanga vanhu vokwana vaiyemimba ndo vakaparadzwa nemvura vaya. Zvakanga vachidya vachinwa vachirora nazvina netsika yese kusvikira mvura yazoya ndobva they were swept away by that thing. Zvino this Christmas thing is more or less like the same thing. Christmas iri yakaunzwa naiwo.
Christmas ndinoenda kutobvunzawo imi sekuru kuti ndiani akaunza Christmas, nokuti ndakangoberekwawo Christmas iripo.
Ndimi kamuri kuverenga Bhaibheri.
Bhaibheri hamuna.
Hamuna Christmas. Oh.
Saka waitako jonga chamada wandindiwaita wandibatsira ndikundiwa nemukana wakati ukatara Mateo 24 verse 38 and 39 inoita kurondera this is Jesus talking.
Regai ndibandatoivhura panapa imi weringa yaenderera henyu mberi.
Alright, saka ndaandingoti ini someone must have misled us actually by saying there is Christmas. Even when Jesus was born, there was no feasting about Jesus' birthday. You can't find it in the Bible.
Okay.
Well, ngati tarise nenzira iyi mukoma wangu. You know, Christmas, of course, in a murotinzwa here. Okay, ndati ngati tarise neimwe nzira. Wongo Christmas nde vatendi vechi Kristu. Asi izororo zvakare webai vanhu vakawanda vari panze kwenyika kwavari kudzokera kumamisha vachinosangana uye vachifara nemhuri neshamwari. Saka we can also look at it from that perspective kuti handiro holiday rema Christians chete, because chero vasiri vatendi vari kutarisirawo kudzokera kuZimbabwe kumhuri dzavo vachidya vachifara, handizvo?
All right, I agree with you on that particular point, but then it, don't spoil this thing by saying it is about Jesus' death. It is nothing like that.
And now,
people who don't believe
God, maisha manzwa here kwatatangira chirongwa hatina kumbotaura takananga ane Christmas. Ndofunga kana mama materera istati point yedu sekuru yatiri kukurukura ndeye kuti nguva ino yezororo rekrisimusi negoredzva vanhu vari kunze kwenyika vakawanda vanoenda
mirandipedze
sekuru regai ndipedze imuda kurambidza vanhu kutaura nezvaChrist here kana kuti thank you so much. Isi tiri kutaura kuti ndonguva inoungana vanhu mafamilies neshamwari tichibvunza vari kunze kwenyika nyika kuti zvii zvamuri kuita vari munyika kuti zvii zvamuri kuita. Saka tino aiwa imi muri kurirambiriri kuti Christmas.
Okay, tatenda mukoma.
Ndai tore mwe mutereri tinotenda sekuru maitsva. Alo, tine mwe mutereri parunhare.
Alo?
Yes, ndiani ari parunhare?
Charles Manyongodo.
Mukoma Charles, muri kupi?
Ndiri kunonzi kuCape Town kuHooster.
Munye osi Manyongodo.
Manyongodo yokugoko kwamanoti.
Aiwa, pakanaka, tinotenda. Mapinda muchirongwa mukoma Charles, titaurirewo pfungwa dzenyu pamusoro penyaya yatiri kukurukura.
Nyaya tiri kukurukura yakaoma kuti tiinde kumusha zvakaoma. Mazuva ano sadza kumusha hakuchina. Grocery hakuchina. Saka kwakakaita mari yetransport kuti uende kumusha wotongoona zviri nani kutumira mari yechibage neshuga kuti vana vatambewo Christmas.
Saka imi mune muchiitei manje kana muri South Africa, mune muchishanda here zuva iroro?
Ya, isusu tiri masecurity South Africa vakatovhara vemakambani, saka hatitombowani mukana wekuti titombovhakacha.
Right, saka chandoda kubvunza ndechekuti chiri kutaisai kudzokera kumusha paChristmas ibasa here kana kuti kushaya mari, nokuti pane zvinhu zviviri apa.
Aiwa, mari tinayo but ukaenda kumusha mabhazi unoziva kuti paholidhi anodhura, saka hakuzobhalansi kuti unotenga kumusha. Tiri kutenga sadza, tiri kutenga tiri kubhadhara maschool fees, tiri kutenga everything, we are buying everything. Saka tizotora mari yatinoita wana shomanene uye kuti kwire bhazi kuenda kumusha.
I know. Aiwa.
Aiwa, tinotenda mukoma.
Tinotenda zvikuru mukoma. Charles, ndofunga vakunzwa iku. Mati gokwe. Kwamanoti, kugoko kwamanoti, ndofunga vanzwa kuti mukoma Charles Mangodo, Mango Manyongodo. Mukoma Charles Manyongodo. Eh, vanga vari parunhare, vari Cape Town, tinotenda zvikuru. Hanzi aiwa, kumusha kuti tiende tinoda asi, dambudziko ndere kuti nguva dzezororo idzi, mitengo yemari yekuripira mabhazi inotikwirei. Uyewo iwo vanenge vari pabasa.
Asi
that's someone saying it's tough for us to go back home because of two things.
Kunjalo jonga. Abalaleli bakhona abasilandelayo lapha ekhasini leFacebook. Kuloba nilaphana kulo mhlonitsha ukucaca phulo uthi yena I'm here listening to Zimbabwe's favorite radio. Siyabonga baba phulo. Kuzoba lovusi mpofu uthi wena akuvumi inkomo sizothumeza kuphela isimo ekhaya kunzima yikho ukutonga kwaro. Kuzoba lobani ke laphana ubethu tsunga uthi wena uMangoye ulala eziko for sure eZimbabwe then uTim Hlabangana uyabingelela uthi wena amachono bakithi highlights yakubulisa. Hlabangana sekuhlelo lwe Live Talk Diaspora Forum. It's 8:30. And tonight we are talking about the festive season. If you are in the diaspora, we want to hear from you. Are you sending some money, some goodies, some Christmas boxes back home for friends and relatives? Or are you traveling back home this festive season, considering the economic challenges engulfing the nation, as well as the hunger situation? 7.7 million people, Zimbabweans, both in townships and in the countryside, are facing hunger. Sithathe one of our guests Ngovuso Moses Panda oyisiphathamandla se-African Diaspora Forum South Africa. Baba Spanda, siyakwamukela uhlelo.
Ngiyabonga, ngibingelele, ngibingelele abalaleli.
Yes, sesibotshiwe.
Ziboshiwe zona. Kanti ziboshwa nje ake sitha kuze ukuba mhlawumbe ukuthi umuntu ayodla ikhefu uhamba nje okubangelwa kungahlaliseki akwabantu abaphuma kwelaseZimbabwe endaweni ezihlukahlukene nje khona lapha ezansi eningizimu yase-Afrika yonke jikelele. Ngoba sinabanye abakhala kakhulu lapha ngaseBotswana abaphatheke kabi kakhulu abasesimeni esingasihlanga. Osokubaluleke osokuze kwafika kuleso sigaba sokuthi kufanele ukuthi siyofika khona mhlawumbe sithole ukuthi singaxoxisana neziphathamandla zangeyandawo kanye nalaba abakwa-United Nations ababheka amalungelo bokuphephela ukuthi sizwizwe kanti kuhluleka kephi ukuthi kulunga abantu laba abahleli ezweni laseBotswana elingahloniphi kakhulukazi amalungelo abantu abayiziphepheli ukuthi kunginxa yani UNHCR engathathanga amanyathelo okufuneka ukuthi awathathe ukuthi abasuse labantu abahlaliswe emazweni ahlonipha njalo amukela abantu abayiziphephele.
Iziphephele ezikhala ngokuhlukuluzwa kweleBotswana lezi ngeza kwamanye amazwe asezansi e-Afrika kumbe kuphela kumbe zigoqela ezeZimbabwe?
Ezikule ndawo esikhuluma ngayo kakhulukazi ngesaseZimbabwe.
Kungaphi lapho kusedukwe?
Yebo, kusedukwe.
Bakhala ngokuhlukuluzwa ngayiphi indlela?
Ukuhlala kwabo kube kuvele kungokwesikhashana ngoba iBotswana ayizamukeli iziphepheli kahle kahle. Kodwa-ke kusho ukuthi umkhandlu oyiwona obamele obabhekileyo yilo olapha eNingizimu Afrika, UNHCR olapha ePretoria, Brooklyn. Okusho ukuthi abantu abalapha sebenesikhathi eside impela iminyaka efika cisha iminyaka elishumi bekuleyandawo abanye egcineyo lapho kuzwakala ukuthi kunemindeni engafika amakhulu ayisithupha. Kanti-ke siphinde size njalo ukuthi imindeni engaba isithiyagalolunye kumbe galombili niyo kuphela esithe yasuswa kulezo ndawo yahanjiswa kwamanye amazwe afana nalakwasemelika. Kanti laba bantu babefake izicelo ukuthi kuthi lakudala ngoba nakho phela iBotswana ayamukeli iziphephelo okusho ukuthi bekungumlando ka-UNHCR ukuthi ubafunele indawo lapha bangahamba bayophephela khona. And kanti labantu bebengakhethile indawana thize kodwa bebedinga nje ukuthi bahlalise endaweni ehlonipha amalungelo abantu abayiziphephelo. Uhulumeni waseBotswana usebelandela abantu ukuthi hayi njengoba yinevele engabagcini usho ukuthi labantu kufanele ukuthi babuyele ngoba phela isimo abesibalekile kwelaseZimbabwe sesaphela. Esingakuzisike ukuthi isimo akhuluma ngaso uhulumeni waseBotswana yisiphi kahle kahle athi sesaphela esiyisona asicubula wasibona siphelile. Ngokunjalo wasetshela i-UNHCR ukuthi kufanele ukuthi aqiniseke ukuthi abantu bahambe kodwa abantu ngoba basho ukuthi hayi cha akukho lapho esingayakhona isimo kasizaguquki. Kwasokuthiwa abantu ngabaqale kabusha ukuthi bazobhalela ku-UNHCR bazocela bafake izicelo ezintsha ezokuthi baqhubeke bevikelwe. Kodwa UNHCR wathi nangalokho mako besakwenza lokho uhulumeni waseBotswana ngathi kabayidudule baphindele emakhaya akukho into angayenza ukuthi akuvimbe lokho bazovele bathwale nje babuyisele kwelaseZimbabwe.
Thank you so much.
Sibanda sithatha umlaleli jonga.
Thank you so much. Tinemtereri parunare. Hello.
Hello, Wakabini.
Takasimba makaya simba ondiyana.
Zinaitwa Christopher G.
Mkoma Christopher, mrufona murukupi?
Zimu Harare.
Harare, aiwa, tipeyo ufungwa dzenyu.
Ya, ndongo tishine, iyo utuwa kutungura kama newane warikunjewa, kutilewa tungo tumira oma grosari wachibasia, na kutushirimu unomu Harare, nemu Zimbabwe, esi ya azaka oma. Aku amare nasema ngwana ino mukaifunga tengi saka inacho airi kumbobatsira. Shuwa nyika yatambura ende vanhu varikufa nzara zvese zvakangoma hapana kana chakambonakira vanhu transport yacho hakuna diesel mafuta zvese saka haakutorarama nevari kuzi nevacho vari kuzi vacho vanotopedzera vatoomerwa futi vari dzavo dzavanoshanda havachaenjoya kwakungoti asa kukatambira tumari wakutofunga kuendesera vari kumusha saka ai akaoma dei basi inoita tombobatsirwawo nedzimwe nyika.
Saka panogadziriswa sei mukoma Christopher?
Ai kuti kuti dei vanhu vari kunze vemazimbabwens vose zvavako ari kunyika dzese vamwe sewo musoro pamwe chete tikwanise kugadzisa namwe yatinayo munyika manye kuti gavhenendi yemuzimbabwe haine corruption vanongozvifunga ivo vega vanhu vachisafa. Asi vanhu vari kutambura zvingaiti.
Thank you so much. Maita basa mukoma Christopher, regai tinzwe tine mumwe muteereri tisataenda kuna vaDennis Juru ari parunhare. Alo.
Makadiko mukoma Jonga.
Ndakasimba ndiye navo.
Ndiva Simon, ndiri kuno kuBotswana.
Mukoma Simon from Botswana, kumusha muchibva kupi?
Tinobva kumugokwe kwaTipijiri.
Gokwe, inganhasi gokwe iri kupisa tamhe tina mukoma Chausi manyongodo wekugokwe zvakare. Tipei upfungwa dzenyu.
Nyaya muri kutaura mukoma Jonga inonzwisa tichi nokuti zvechiwa kumusha hakuna kumira zvakanaka. Zvatangova kushuvira ndezvekuti vari kunze vanenge vawanawo tumari ngavazame kubatsira vari kumusha kuti Christmas yachona ingova yezawe riri nani. Nokuti haichafanani neyakare yokuti taigona kuswera tichimhanya namaraini tichidya tichiguta tichiita zvese zvataida. Iye zvino atongowana chikafu anovharira nhomba nevana vake odya achigutawo obuda vana vongondotamba achivabva kubva kwavo vakaguta. Saka ndinokurudzira vese vari kunze kuti dei mama zamawo kuti chero mukasaenda zvenyu kumisha ikoko uko mutumiro wevabereki nehama neshamwari zvinobatikavo ingava mari kana chikafu kutengera vabereki chikafu. So kuno kunze kwenyika chikafu chinenge chiri nani tongotosafa pakupa vana maraita vachiendesa chikafu kumusha kundopa vabereki vedu nevana vedu.
Imimi zvii
zvandingangokurudzira vamwe
zvii zvamaitawo imii pari zvino nokuti dzimunguva makanonoka kuzoendesa chikafu chinosvika Christmas yapera vanhu vaakushaya zvokuita nacho chaa chakananga ane Christmas.
Hai isu tambozamawo takanga tichimboitawo mama wakirabhu kunoko kuunganidza chikafu saka tambenge tatumirawo chimwe chikafu kumusha ikoko notumarumari. Pata tichitengerawo vabereki mbeu dzekuti varime kumusha ikoko ndopa tangozobatanzira nechikafu kuti vazame kungoona kuti vangaita sei.
Aiwe.
Saka kuri zviro iyo ndoya ndinokumbira kuna vamwe vese vari kunze kwenyika vane dzimari nevamwe vasati vabata dzimari kurumidzi ayo muendete mari kumusha nokuti nyika yekumusha kwedu haichina kumira zvakanaka.
Thank you so much Mukoma Christopher. Tinotendawo zvakare nekurudziro yenyu yekuti vamwe vange vachibatsirawo neurongwa hwekuumba masavings club hamuri kuita ndofunga uchatambirwawo nevamwe vakawanda. Thank you so much.
Mazvitai
nyimukoma jonga. Tinotenda mutungatomboenda
kuna vadzuru. Siyakai kuchiro kona kunosvanda icingweni kodwa singakai kuye sikhangela abalaleli lapha ekhasinile VOA Ndebele kulo Joseph Nyathi. Uthena kunzima badala thina ngeke siye ekhaya ngoba into zakhona ziyadula kasenelisi. Kuzoba lo Themba Socha moyo uthwena salibonani wasakazi ngilibuka ngise South Africa eThembisa. Siyabonga moyo. Uyaphina njalo ubaba ukucaca phulo ongu member of parliament umeli wedalele parliamente I think ngwenkulumane wosonxa ngaphambanisi uthi yena nxa mina njengomuntu osebenzayo ngingenelisa ukuthi ngithole khona ukudla kwansuku zonke asazi ukuthi abantu baza kuthini lonyaka ikhisimosi ivaliwe lonyaka. Spenduke kuwe Sibanda uyakhuluma lapho baba uphulu uthi ikhisimosi eZimbabwe ivaliwe lonyaka kayikho vele ikhanseliwe kukhalenda uvumelana laye.
Asazi ngoba ethi lonyaka kanti masibhekisisa kahlehle ake sithi ukhisimusi mhlawumpe eZimbabwe empeleni wagcina kuba khona phela eminyakeni cishe ngamashumi amabili adlula kumbe kuphinde kweqe lapho kodwa maye kubona ngaleyo ndlela kuthi ukuthi ubunzima bakhona mhlawumbe uzama ukuchaza ukuthi ubunzima bakhona leyo kulonyaka kuthi ukuthi buyeqile ukudlela lokho akade bekujwayele okade kujwayelekile. Kanti besibhekele ukuthi angithi uhulumeni ubethembisa ukuthi njengoba etshintsha imali kanti futhi kunemizamo lekade kuthiwa iyenziwa eyokuthi kuqinisa isandla ukuze kube nenguquko ezomnotho kuthi ukuthi into zizoba ngcono kuyisimanga esikhulu kakhulu-ke maku ukuthi konke lokhu kwenza ukuthi abantu bakhale ngalindlela ngoba sesibonile nabantu ukuthi bathumela izinto ngendlela izinga selingathi liyaqala ukukhuphuka kanti nesomiso lesesikhona senza kube nzima ukuthi abantu bazimisele kumbe babone ukuthi bazolima babe nesivuno esithile okwenza ukuthi abantu babe sengcopheni eyokuthi bazopha ngendlala. Ngamafishane ngithi empeleni uqinisile umnumzane ukuthi lonyaka ikhisimusi izobe ingekho ngoba nemali ayithengi lutho intengo yezinto iguquka nsuku zonke nezitolo ezinkulu sibonile ukuthi lezi ezibuya kwelasemzantsi Afrika zithi azisazi ukuqhubeka zisebenzela kwelasezimbabwe ngoba kakusasebenzeke.
Nxa ukhuluma laba abantu abangamalunga enhlanganiso yakho bathini bathi bahamba yini kumbe labo bathi akulalutho lokulanda lonyaka eZimbabwe?
Abantu laba ababuya ngaphandle abalana into bayihambelayo emakhaya kumpe eZimbabwe makufika isikhathi sekhefu ngiyobona izihlobo abahambe empeleni ngoba nakho kukhona bangakuthola. Into esizoba nzima ikuthi makuyikuthi indlala ibhokhe ngalindlela kusho ukuthi bazohlulwa yimali ngoba makumele ukuthi bathenge yonke into kusukisela kwisawuti kusukisela nje kuyo yonke into encanyana kusho ukuthi ibudget yabo izohluleka nokuthi banelise ukuthi bahambe. Isifiso sokuthi bahambe njengendwayelo babethwe ngumoya bathole ikhefu bebenaso kodwa ngathi epaketini kulapho kuzovele kuphuphukele khona kube nzima kubo ngoba imali edingakala lonyaka iningi kakhulu.
It's a quarter to 8 o'clock and a quarter to 2 o'clock ngemini enkulu lapha eWashington. Bayakhuluma jonga abantu badalo nyaka kula khisimusi.
Kuna khisimusi hanzi ingovharwa handizi.
Hanzi yakavharwa this year.
Yakavharwa. Regai tinzwe une muteerera ari parunhare. Hello.
Hello.
Yes, ndiani avo?
Ndiva Mutambi.
Mukoma Mutambi.
Mutambi.
Wa Mutambe.
Mutambi.
Ehe. Muri kupi?
Ndiri kuHarare.
Maita basa pindai muchirongwa.
Tida kupindawo panyaya yeChristmas.
Hatisingotarisa Christmas chete tikutarisa nguva yatiri yekugadzirira zororo kuti zvii zviri kuitwa vari kumusha nevari kunze kwenyika.
Ndizvozvo. Tinoti kune vari kudiaspora vakaita moyo kuti havadi kuya kuno kuka nekuti ikukuru kundo vantu tibetsera nekuti ndio anoti ndachikafu chichi kuna hakuna chiriko.
Asi katinongoti zvitoro zvakazara baba Mutande.
Zvakazara zvino musoro asi mari yekutenga ndopasina. Muri kuona tikungoshanda. Shanda kwatirikuita mari dzatikutanda dzega hadzikwane kutenga. Ukaitambira nhasi mangwana acho haitenge mari yacho.
Yeah.
Maona.
Saka tingati iri kurohwa neinflation here.
Inflation iri kurohwa zuva nezuva. Maona. Saka zvinonetsa munoona zviri kuno kwedu kunoku zvekutoti nzara chacho Christmas cake hatimbotasati tichatamba Christmas kana mhuri chaidzo hapana mufaro.
Ko panyaya yezvekurimisa wei mamira sei wemi?
Zvekurimisa zvacho kazvinongotaurwa vajonga ende mukaona kuti mafarms aitofamba mamapurazi hamuna chimwe iko zvose gurereka kune kune nzara imwe inotyisa nekuti varimi chavachava kuchema. Hakuna zvekurimisa nemputa acho hakuna chivaitemba nekuti komandi yacho hurumende haina kubhadhara kwainotora zvinhu saka vanhu zvinhu vanozowana kupi.
Ya pakaoma. Aiwa tinotenda zvikuru baba, thank you so much.
Aiwa mbomupota mbichitifonerawo vajonga tichitaurawo tine shungu chaizvo ende tinopera vestudio sevhini mazuva ese ndo yatinototi kwatinonzwa chokwadi chezvinoitika nekuti pane zvo zvinoitika muno mukaisa hatizvizi totozvinzwa kubva kwenyiko.
Thank you so much, tinotenda. Rambai muchititsigira. Hatine mumwe muteereri parunhare. Halo, ndiani avo? Halo, halo, nhare yenyu inenge iri kuita ichimbodonai. Taurai tinzwe. I think connection is poor. We'll try to reconnect with you. I think it's
saying
okay. Vari kuti vanenge vatwari kuZambia here?
Ana kunzisisa afone avaizvo.
Haisi kunyatsoita zvakanaka. Saka vajuru havana kuzodzoka pachirongwa handiti. Ndombobvunza vajuru mazodzoka here tingangokusiya makachema. Regai tiende kuna Dr. Swanda. Dr. Swanda.
Baba.
Vakawanda vari kunze kwenyika zvikuru vari muSouth Africa ndo vamwe vanhu vanobatsira nguva dzino dzezororo kuburikidza nekutumira zvinhu kumusha vana malaicha vachitakura nezvimwe zvakadaro. Muri kuona zviri kuitika here gore rino? Nokuti even kana kune vamwe vari kunze vari kuchema zvinhu zvakaoma.
Chiri kuitika ndechekuti chero muno muSouth Africa macho mari zvayo yagara haina kunyanzoita zvakanaka. Handofunga muno mazuva mashoma adarika manzwa kuti grading inonzi mainvestment grade aya South Africa yakato inenge iri kutodonha chaizvo kuti yatobva painvestment country zvokuti vanhu vakutotya kuti vauye muSouth Africa vazoisa mari dzavo. Izvozvo zvinoreva kuti vanhu havasi kuwana mari zvakakodzezva nemvera yavakajaira. Asi kuchinjwa kwakaitawo mari muZimbabwe mazuva apera kuenda kuZimdola iko kunoku. Kana rikasagara rakapegwa richingodonha zvarinenge richiita nemaprize acho achingoita zviya, vanenge vari kunze vangakwanisa zvavo kuti chero zvishoma zvavanenge vatumira zvibatsire. Asi nyaya inonetsa muzimba kuti maprices acho anenge ari kutoda kudarika yekuno kuSouth Africa. Saka kana maprize acho achitoda kudarika yekunoku, saka mari yekuno kana yaenda ikoko yotadza kutenga zvakare imomo muZimbabwe isingagoni kutenga. Zvinotoreva kuti hapatisina chavanogona nekubatsira nezvazvo. Asi be zvainzi mari yekuno yaiti ikatumirwa ikoko vogonawo yosvikawo ikoko yotenga zvakati wandei. Zvinotora nani. Asi ukada kuti uri kuSouth Africa woendesa kuzonzi kuti vanhu vararame muvatengere grocery motoda kutumidzira 2000 iwo muSouth Africa macho uchitoti 2000 yacho ndiyo yaunotambira yaunorarama nayo. Saka zvinoreva kuti vanhu vacho havangakwanisi kurarama ka. Ndiyo nyaya iri kutonetsa iyoyi.
Pakaoma. Tinotarisira kuti manga muchibatsirawo zvizvarwa zvezimbabwe zvakasangana netsaona mazuva apera zvakasungwa makambani, mungangozivisa vateereri kuti masvika papi nenyaya iyi?
Tichiri mubishi kushanda nezvenyaya yakatowanda iri kutoenda. Ndo zvimwe zvokuitika muSouth Africa zvokuti mazuva ano pari kunyatsosungwa vanhu zvakawanda. Nhasi unouyu tatoburisa, ndofunga kuti kubva pavhiki rakapera taburisa vanhu vakusvika 200 and something muhilbo vakasungwa muno. Vamwe vari kutiudza ivo vekumakambani vavavo, tatonzwa iko zvino nhasi kuti umwe akatosungirwa kuti chii murodhi kuti anga ane pemiti inoti iye ndi diesel mechanic asaka wani kwa chita sei aki driver. Saka izi atizi tombo zina utipane mwosha ya kadaro yekuti muna anu wa change a trade. It can never be a criminal offense. Tata tombo yona, tata tombo yona mtemo wacho. Saka tukubwa uti watipo uchi, watipo macharge fit. Acho nekuti zuru kuituko wano warukutuwe kwa machante asinga iti wano waruku abuse, wano wano baku nzene nzera ino chikiza cha hizo. Zekuti waya waka mbutokwa, wangawa waruku pritura waka yesu wakulindela tamundo wakulindela wabdisko waka zozo serwa. Saka zuru kuituko ndo zuru kuituko pasipana hapa South Africa wano waka wanda waruku sungwa. Saka tutokuru zira watu wano waite sei wawie vati zii seno kuti kazunji kazunji. Kana vachinge vango sungwa wo, nekuti mawandiro acho makoti ari kutotadza kutogara nyaya dzacho vadzitaure within 48 hours.
Mm-hmm.
Asi nekuti vanhu havazivi uye kana wakasungwa haugoni chero kutaura. Vanhu vanosungwa vodarika 48 hours, vogara vakangochengetwa mumapolice station vasingasununguri. Saka vanenge vangosungwa ngavatizivise nekukurumidza kuita kuti kana 48 hours dzangopera vasati vapinda mukoti vobva tiudza tobva tataura nemakoti nevanhu vehome affairs kuti vaburiswe.
Thank you so much, Dr. Suwanda. Please do stay on the line. I think tine muteereri. Hello? Hello? Yes, ndiani avo?
Vasamanyanga.
Vasamanyanga. Muri kupi mukoma Samanyanga?
Zambia.
Zambia. Which part of Zambia?
Pa border pa Chirundu pana pa Dzizapo.
Chirundu aiwa nyaya tirikukurukura ndiyoyo ndoona kunge nhare yenyu irikumboti dzimwe nguva yemboda kuti tambe matrix manje. Ngati vatangoti gaga kudya kwemukwasha.
Chokwadi asi muri kumakadzi kumurefu ikokwene gaiti tikanganyoka kuno kumisa tinogara muziziva.
Isisu tiri kutotiwo imi muri kudiaspora kuzambia itai muchikanda futi kumusha musavakanganwa.
Isi hatingambokangamo kumusha nekuti ndoka tikabva katotiziziva kuti takatiza kuya kumhaka iyoyo vanonyanisa kuziva.
Izvozvo
akanga akanaka asi mazuva ano hazvite
zvinhu zvachinja. Aiwa, zvino gadzirisika baba, hanzi chinhu chese chinosvika pachino gadzirisika. Thank you so much. Thank you, Samanyanga. I think it's nemwe mutereri mutunga.
Yeah. Magadi mutereri linjani.
Ndipangu magadiwo.
Aiwa, tinofara tikutaura nani?
Kutaura na Mr. Round.
Mr. Round.
Eh.
Ndire kutamba here zita kana kuti ndiro kwaro.
Andro chero chero.
Okay. Samati bata muri kupi?
Ndiri muHarare.
Wakamira sei?
Ii, baba zavawo mazini.
Aish.
Taito mboti nguwa ya mgabe nga ito nina niko zinu zato wesi.
Kwete kudaro hili?
Aa, kana kisipa zani batu tishai tamba za kana kere nuko mwako kaita zunu kundoku.
Asi matanga yenye kui gazirira?
Aa, tuto shaipo kutangira chelpo shaipo.
Aish.
Nyo, na kuruto waka zukinda wa tafutanza moto chayo chayo kukisa chayo chayo.
Asi kwa mkoma round anzi makata anu shura materu.
Wataka bandiko kure achingoti rambai makashinga rambai makashinga kusvika naso.
Eh, kamunofanira kuramba makashinga sekuru makangoregedza kushinga zvese zvinodonha pasi
musikari niko
munoziva makamboona kushinga wakaita bande kana ratinosungisa trouse.
Eh,
chimbofunga kuti rimwe zuva rinongondaneta mabhande ese ongodonha chichinoitika.
Ah, ipapo manje.
Saka rambai vakashinga sekuru.
Ah, vanoda kwatosvika vajonga.
Eh.
Muona kuti mabhezi adarika pakombe chenyeta ikwira 50 cents. Chiona nhasi une ato kuma $7. $10.
Kombi.
Chingwa chenyenyeche chaimboita mari ichi charamba chiri padhora kachikoita padhora 10 cents chichidzika chichingodaro katikozoti hatichakwanisa kuchitenga chatoi ku $20.
Nilofure chingwa.
Nilofure chingwa chero chao. Saka Krismasi munoziva kuti ndipo panomwa tii wakawanda wacho. Saka chichazokwanisa here zvakadaro?
Aiwa, panenge paipa sekuru.
Ati munoziva kuti tikasangana nokumamisha ndipo pavanotoisa madesero yaya takuzazavo chingwa kusama jemu akufara nguva yateiwa.
Kare isi tichikura sekuru pane chingwa chimwe chinge cha bozi chingwa chainyoreswa kuma shop 2 weeks before Christmas. Saka chikakasika kudelivwa chinozoita mamoro dzai kana kuita ino chakubvuvu pashona. Saka ichocho manje achairaswa aiwa chaizopiwa vana vaingoisa sugar mudish nemvura. Mochichipiwa muchinyika imomo manje hakusi kunakirwa neChristmas iko.
Ichokwadi, muri kutaura chokwadi. Bati mazana hakusisina manje.
Hakusisina chingwa chai kuti chitoita chakubvuvha chichawanika chinoita chakubvuvha.
Tere mnongo zwa zvinodika kuti kanzi sapa wanaka. Ah ndabamunina ntoneta zvifambe zvinodaro.
Ai vatinotenda zvikuru sekuru maita basa zvikuru.
Ndatenda.
Thank you so much.
Kangele njalo. Siyabonga mlaleli sikhangele abalaleli kuviyo indebele kulo Denzel Ngqobani Ncube. Uthi wena sicela nxa sifika besiyekele sithenge direct ngamarand ngoba into yokuntshintsha imali yinkunzi ngestayila lokho. Ukholwani moyo uthi wena salibonani basakazi ngilibuka ngise Cape Town eKapa. Nami ngithi hayi ikhisimusi eZimbabwe ayikho loba nje singavala imisebenzi yethu lapha ngeke siye ekhaya. Kuzoba lo Stanley Melchizedek Ndlovu uthi wena kunzima kwelakithi basakazi kodwa ekhaya ngiyahamba uthi wena kodwa ekhaya ngiyahamba ngiyobona ingane zami ukudla amakhosikazi ethu ayeza istokfela uma unyaka uphela bayashera kube lula engkuthengileyo zimpahla zokugqoka indlovu enkulu ke leyo u Stanley mbona ukwele South Africa. Nomzana Sibanda siqiba nje uhlelo lwethu. Mazivano ngathanda ukuvala uhlelo nga ungathini abantwini beZimbabwe ababhekane lobunzima obungaka.
Engingathanda ukuthi ngikhuthaze ngakho abantu kumbe ngibagqugquzele ukuthi nakuso zonke lezi ezikhathi ezinzima kangaka nalapha abantu mhlawumbe bengaliboni ithemba ukuthi lingaqhamuka kuphi kubalulekile ukuthi abantu babambane kanti siyasiza ukuthi bakhona abanye abathi kufanele ukuthi laba abantu abasuka ngaphandle bangathumela imali ukuze abantu bahlupheke baze babone ukuthi kunzima kangakanani. Siyakhuthaza ukuthi abantu kababambane abantu kabasize laba abadinga usizo kube kusokuthi imindeni lephumele ngaphandle kwelizwe ingakhohlwa lemindeni esekhaya ngoba ithembele kubo. Asibhekelele ukuthi ukusiza lokhu kuyikhona ukuthi ngaguqula umnotho waseZimbabwe ngoba kunezinkinga ezinkulu kakhulu mhlawumbe ezingalungisa lokho kodwa ukuze abantu basinde izingane ziqhubeke ziye esikolweni nabadala abayiboni iningi labelisele emakhaya liyadinga ukusizo labangaphandle. Ngakho sikhuthaza ukuthi ngakube khona ukusebenzisana kube khona nokwenza lezo yitokufela uma kuyitokufela nokusebenzisana nabomalayisha abathembekileyo ukuze abantu bangalahlekelwa zimpahla nempahla zifike futhi ngesikhathi esikahle uKhisimusi ungakadluli.
Bachidimbo mkoma wangu tichivhara chirongwa.
Ndinotoda vari kukurudzira kuti vari kunze kweZimbabwe nevari muZimbabwe ngavashandisane vabatsirane. Vazhinji vakaenda vari kunze kwenyika ndo vana vakasara kumisha vabereki saka vanototarisira kune vana kuti vavabatsire nezvavanenge vachida chikafu zvekupfeka nevana vaenda kuchikoro. Saka tinokurudzira kuti pasava nemunhu anotsamwa achiti aiwa izvi zviri kukonzerwa nokuti vanhu havagoni kuvhota kana zvakaita sei sei nekuti zvinotambudza vanhu vasina zvavanogona kuita kuti vagadzire mamiriro ezvinhu. Ndosaka titi tikukurudzira kuti vanhu vashande zvakanaka vashandire pamwe chete uye kushandana namaraicha vanotakura mbatya vachienda kuZimbabwe kuitira kuti vazive kuti vanotakura mbatya zvanande vapi vachidzisvikisa kumusha Khisimusi isati yadarika kuitira kuti vaberekiwo chero zvakaoma sei asi vaonewo chekutarisirawo nepahoridhe yatiri kupinda iwayo.
Dr. Spanda, maybe you can do the same in English.
Thank you very much. We want to encourage, you know, Zimbabweans both in the diaspora and in Zimbabwe to work together, despite the difficulties that people are currently facing in terms of, you know, the economy in particular. We are saying that, you know, those that are in the diaspora should not think that, you know, they will be punishing anyone, you know, who is in Zimbabwe by not, you know, supporting the families, because the majority of the people that have remained in the country are mainly the elderly that depend on the children that are outside. As much as we know that economic conditions can be very difficult, you know, in the diaspora, but we urge those that are in the diaspora to continue supporting families at home to ensure that the little ones that go to school can still go to school. They can still have not as a completely bleak, you know, festive season, but they can have something to look at and something to receive. And we also encourage people, you know, to work together, especially in sending goods at home to ensure that they can blacklist those people that transport goods who are not trustworthy, so that they are not given
people. Thank you
there are
so
a lot
much.
Of people that are losing their goods to untrustworthy, you know, carriers.
Thank you so much, Dr. Swanda. That's Dr. Vosumuzi Swanda of the African Diaspora Forum. You also heard from Dennis Juru, International Cross-Border Traders Association President. My name is Jonga Kandemiri. Thank you so much and good night.
Lami untunga milinkoma lilale.